Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro gunyana 19 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka isu sebato tiri kuti pane vanhu vanozikanwa totora madetails avo toita mapolice reports, maformal reports kumapurisa kuti vanhu ava vasungwe ndochokutanga nokuti vanhu ava inhubu inyanya.
Batore MDC tirino tirichasungisa vanhu vose vari kuita nengo dzaro kafira mberi.
Vamugabe varipo kwemakore mashanu. Saka vanomirira 2018 voenda kunovhota. Kana vakawanda vobvisa vamugabe pachinzvimbo. Asi hazviitike.
Asi vezanu PF vanoramba kuti nengo dzavo dziri kuita mhirizhonga. Vemachechi vosiya gwaro kuhofisi yavamugabe vachiti ngavatende kuti vakundikana kutungamira nyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Movement for Democratic Change rinotungamirwa navaMorgan Tsvangirai rinoti richaendesa kumatare edzimhosva nhengo dzezanu PF, mapurisa pamwe nevasori vanozivikanwa avo vavanoti vari kupamba kana kuita kafira mberi nhengo dzebato iri. Izvi zvinotevera kuratidzira kwakaitwa munyika yose nemugovera pasi pemubatanidzwa wemapato anopikisa uri kukurudzira kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo kana kuti National Electoral Reform Agenda NERA. MDCT inoti vanhu vakasungwa vakarohwa zvakaipisisa uye nekuona kuti matare aizobvunzisisa nezvenyaya iyi, mapurisa anonzi akabva atanga kuregerera vamwe vacho nezuro nanhasi vasati vaendeswa kumatare. Vataura neStudio 7 vanoti vakakuvara mushure mekurohwa vachinzi sei vainge vachiratidzira. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Kwamutare, nyaya yekuti nhengo yedare reparamende MDCT inomirira Mutasa Central vaTrevor Sarowaka vopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso here kana kuti kwete ichanzwikwa mangwana. VaSarowaka vakasungwa nemugovera vachinzi vaironga kuratidzira zvisiri pamutemo. Vamwe vakasungwa nemugovera muHarare vanosvika 27 vamiswa pamberi pedare. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weMDCT vaObert Gutu.
Ichokwadi kuti vanhu vedu kana masupporters edu eMDC muZimbabwe mose musi wemugovera pakaita bongozozo rakatyisa nokuti vanhu vakarohwa vakasungwa. Ari zvine izvozvi ndiri kuwana mareports kubva kuZimbabwe yose. Gokwe Kabuyuni takusvika muZambezi Valley kuMidlands North Province. Kwamutare Manicaland nana Honorable Trevor Sarowaka vanovaivo nhengo yedu yeparamende muMutasa Central vakarohwa vakasungwa. Muno muHarare tine vanhu vanokwana kusvika 40 kana 50 vakasungwa madzimai varume kusanganisana nengo dzedu dzeparamende dzinoita idzo Honorable Fani Munengami vanovaivo nengo yeparamende muGlenview North Constituency. Tina amai Ronia Unjira vanovaivo Member of Parliament wemadzimai paproportional representation varizve ivo Chair Lady we MDC Women Assembly muno muHarare province nevamwe vakawanda mayuti edu madzimai varume nevamwe vanhuwo zvavo vaingozvipambirwa vakangopatanidzwa vakaroha vakaitwa kupondwa chaiko saka pari zvino tiri mumbishiro kuti tione kuti nyika yose vangani vanhu vakasungwa vangani vanhu vakarohwa
vanhu vacho vakarohwa vanhu vari kuzivikanwa here uye sebato muri kuronga kuita sei nevacho vanenge vazivikanwa kuti ndivanani
ndoda kutanga kutaura kuti kuzivikanwa vanhu vari kuzivikanwa kunyanyanyanya kunzvimbo dziri kunze kweHarare nzvimbo idzo dzakaita sana Gokwe Kabuyuni dzandataura kuna Namutare kuna Nachiredzi kuna Nachivi Gutumpandawana nokume kwakadaro kuna Nashamba nokuti vanhu ava vanotonzi vanhu veZanu PF vanozivikanwa kuti inhengo dzeZanu PF dziri nhengo dzeZanu PF dzemunharaunda idzi dzakazenge dzaakuonekwa dzaakutora basa rechipurisa dzoita sandidzo mapurisa vamwe vacho vakatopfeka hazu dzamapurisa vorova vanhu vaingosvika kuti vakaungana vanhu havabvunzi kuti muriitei kungorova namatanda vachiita sei ndofunga waona mamwe mapikicha acho pane madzimai maviri matatu vakakuvara zvakanyanyanyanya kumashure uko saka isu sebato tiri kuti pane vanhu vanozivikanwa totora madetails avo toita mapolice reports maformal reports kumapurisa kuti vanhu ava vasungwe ndochokutanga nokuti vanhu ava inhubu inyanya zvinofanira kunge dzichitongwa dzichienda kujere tadarozve tiri kuti situation yemuno muZimbabwe yashata yashatisisa blessing saka sangano reSADC nesangano reAfrica Union kusanganisa nesangano reUnited Nations rinova iro rakagara musession yeGeneral Assembly muNew York zvikino rinofanirwa kuchiongorora kuti Zimbabwe iyaha zvinhu zvashatisisa ngaidzorwe ipinde paagenda itaurwe nezvayo kuona kuti chii chingaitika nokuti pari zvino tatova mustate of emergency blessing
mutauriri weMDC Tivaobeti Gutu vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 zvichakadaro mune imwe nyaya nhasi mutongi wedare ramagistrate Kumbare audza magadijeri eZimbabwe Prisons and Correctional Services kuti asiye tsika yekuunza muzvare Linda Masarira kudare vakasungwa maoko nemakumbo sezvo uku kuri kutyora kodzero dzavo. Muzvare Masarira nevamwe vavo vakasungwa muna Chikunguru vachipomerwa mhosva yekukanganisa vanhu kuzvifambira apo vairatidzira. Vasungwa vanosanganisira vaPride Mukono, vatinotenda Mhungu nevamwe gumi nevasere vanga vari muusungwa kubva mwedzi wapera vasunungurwa vakanzi vape dare magwaro avo ekufambisa uye kuenda kunozvipira kumapurisa eHarare Central Police Law and Order kamwe chete pamavhiki maviri. Vanziwo vasataure nevanhu vanenge vachiratidzira. Vamwe vanhu makumi matanhatu nevapfumbamwe vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vachinzi vadzoke kudare musi wa3 gumi guru. Asi vati vachaenda kudariri pamusoro kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Kubulawayo dare ratenderana negweta valizwe Jamela kuti vanhu havafaniri kungosungwa kuti vataura kuti vamugabe kana kuti my grace sezviri kuitwa nemapurisa sezvo zvichikora bumbiro remitemo. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing Zulu Studio 7 abatawo vakindness paradza vanove nhengo yeZanu PF.
Vanhu ivavo vari kuAmerica ikoko pfungwa dzavo dzinenge dzisina kumira zvakanaka nekuti hakuna hondo kuZimbabwe kunoku saka kuti Zimbabwe iende agenda yeUnited Nations oro yeSADC oro yeAfrican Union hazviitike nekuti hakuna dambudziko kuno kumusha. Vanhu ivavava vari ikoko vanhu vari kunetseka nenyaya dzematongerwo enyika vari kufungidzira kuti nyika ingatongwa nechisimba. Zvino Zimbabwe haitorwe nechisimba. Ngavamire tiende kumaelections muna 2018 sezvinoreva bumbiro remutemo reconstitution kuti vamugabe varipo kwemakore mashanu saka vanomirira 2018 voenda kunovhota kana vakawanda vobvisa vamugabe pachinzvimbo asi hazviitike saka kana vachifungidzira kuti vanga wanga paturwa nedzimwe nyika kuti vabvise ZANU-PF pachinzvimbo hazviitike vari kurota novakamira
asika bumbiro remutemo rinobvumidza vanhu kuratidzira tiri kuona mifananidzo yevanhu vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa nevamwe vari kutiwo vakarohwa nenhengo dzezanupf
muchirungu tinoti free, your freedom ends where my freedom begins saka zvinoreva kuti iwe kana wati uda kuratidzira ratidzira murunyararo kwete kuratidzira uchipwanya mazvitoro zvevanhu uchiba
asika tiri kuona dzimwe nguva vanhu nyange vakapiwa mvumo nematare vanenge vachingorohwa nemapurisa ndiwo mutemo wacho here
aiwa chinonetsa ndechekuti vanhu vanonzi munoapplya kunzi muda kufamba muna Samura Mashehu kubva paleopold takawira kusvikira muna Fourth Street right mopuwa nzvimbo yekufamba asi vamwe havazodaro nekuti hamuna zvitoro muna Samura Mashehu vanenge vaakuda kuenda muna First Street kunopasa zvitoro zvino kana vabatsaukira nzvimbo yavati varida kufamba mapurisa angaita sei
vakaindinesi paradza vanove nhengo yezanup f vachimirira makonde mudare reparamende vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Masangano emakereke akabatana achishanda neZimbabwe Divine Destiny nhasi asvitsa gwaro renyunyuto kumahofisi emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe rekuvakurudzira kuti vatambire kuti vakundikana kutonga nyika. Vari kutungamira urongwa uhu Bishop Anselmo Magaya vanove zvakare vanotungamira Zimbabwe Divine Destiny vanoti gwaro ravo ravasiya kumahofisi avaMugabe iri rine zvinyunyuto zvikuru zvitatu zvinosanganisira kurudzira yekuti vaMugabe vabvumidze nhaurirano dzemapoka ose emunyika. Mamwe masangano ari muurongwa uhu anosanganisira reChristian Voice, Prayer Network neZimbabwe Pastors Forum. Ngatinzwei hurukuro yataita naBishop Magaya pamusoro pedanho ravo.
Chokutanga tiri kuzivisa vaMugabe kuti kumira kweupfumi hweZimbabwe hwawondongeka kudai chikonzero cheutungamiri hwavo chikonzero chemapolicies avo asina kunyatsoita zvakanaka. Chechipiri tava yeuchidza kunhorovondo yakaitika muZimbabwe yekupondwa kwevanhu vakawanda chaizvo chaizvo kwakaitika kuMatabeleland varivo zvekare vanga vari pachigaro. Saka tavaratidzawo zvakare kuti iko zvino izvi nyika haina kumira zvakanaka. Vanhu vane shungu, vanhu vane kugumbuka, vane nyunyuto dzavari kuita vachiratidzira, asi hurumende yenyu ichiramba ichiita utsinye hwokusunga nekukuvadza vanhu vari kuratidzira murunyararo. Saka isu tati tinokukurudzisa zvaMugabe kuti mubvumirane nevanhu vemuZimbabwe kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Motendokawo pamberi paMwari kuti Mwari vakuregererei.
Vamwe vangada kubvunza Bishop Magaya kuti hongu vaMugabe vanogona kutenda kuti ndakundikana kutonga zvozodii.
Mugwaro ratavanyorera tavataurira kuti vanofanira kuvhurikira kuhurukuro nevana veZimbabwe. Zvoita kuti vanhu veZimbabwe vataura zvavari kuda. Chandinoziva ndechokuti ruzhinji rweZimbabwe iko zvino vari kuda kuti vaMugabe vachibva pachigaro ndava vakura.
Sezvo manga mawana mukana wekusvitsa gwaro iri kuna vaMugabe, madei kungoisa mugwaro renyu zvinyunyuto zvevana veZimbabwe zvokuti vaMugabe chibva pachigaro?
Ndinoona zvisina kusiyana maningi. Ndava kunyora kwataita ikoko nyaya iripo chaichayo ndeyekuti vabve pachigaro. Asi tangonyora nenzira iyoyo yekuti tivaradze kukundikana kwavo. Ndinodavirawo kuti patichazonyora zvekare tinokwanisa kuzonyora manyorero dzimweni dzenguva muri kutaura iwayo.
Vanga vari mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya vari parunare muHarare neStudio 7. Misangano yeUnited Nations General Assembly yatanga muNew York nhasi asi manga musina kugadzikana mushure mekunge maputitswa mabhambu. Asi mapurisa asunga Ahmad Khan Rahami uyo anga ari kufungidzirwa kuti ndiye akateya mabhambu aya. Murume uyu anonzi akateya mamwe mabhambu kuNew Jersey uko aigara. Mutungamiri wenyika ya America vaBarack Obama vataurawo United Nations vakati America ichaferefeta nyaya iyi zvizere. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avari kupinda misangano yekuUnited Nations General Assembly iyi vataurawo nhasi pamusangano wanga uchitaura nezvevapoteri.
More often than not, member states have been too keen to resort to force without exhausting peaceful means. This hegemonic military doctrine and adventurism, fueled by a desire to achieve the narrow national...
Chimwe chiri kukonzera kuti kunyanyoita vanhu vakawanda muupoteri inyaya yenyika dzakabudirira uye dzine masimba dziri kushandisa masimba aya zvisizvo. Izvo zvave kupa kuti kugume kwaita hondo kune nyika dzakawanda, zvopawo kuti vanhu vakawanda vagume voenda muupoteri.
VaMugabe vachitaura kumusangano weUnited Nations kuNew York. Tichiri panyaya zviri kuitika kuNew York, tabata mutoro wedu wenhau Marvelous Muhlanganya uye ariko kumusangano uyo.
Aiwa, zvinhu zviri kufamba hazvo zvakanaka, asi sekuziva kwamunoita kwakambowanikwa iko kuchiputitswa bhambo nemusuwe Mugovera. Izvo zvaita kuti guta reNew York kufamba kwacho kunetse. Uyezve tiri kuona kuti vatungamiri venyika vanobva kunyika pasi rose vari muno. Saka pari zvino kuti usvike kuno kwatiri kumusangano kuri kunetsa.
Vari kuratidzira kumusangano ikoko vari kunyunyuta nezviri kuitika kuZimbabwe. Nhasi vakamira papi?
Nhasi ndambotaura nevamwe vavo vanga vari kuratidzira nemusuwe Mugovera. Vanga vari kuti ivo pari zvino kwanga kusina vanhu vakawanda. Sekutaura kwandamboita kuNew York kuri kunaya yakawanda, saka uyezve kuri kutitonhorei. Saka dzimwe dzenzira dzokuti dzimwe dzenguva ndosaka tisina kuona vakawanda kuti vauye kuzoratidzira. Asi ndichibva pano ndichaendazve kunoona, nekuti ava vari kuratidzira kumuzinda weZimbabwe uri muno muNew York. Uyezve vanga vari kuti ivo vanga vari kuda kuti vaMugabe vaone vana vavo vachiratidzira kuti aiwa baba nguva yenyu yakwana. Asi sekutaura kwandaita vari kuti ivo kune vashoma. Asi vati vamwe vaive December 12 movement varikozve vari muhwandu.
VaMugabe vanotarisirwa kutaura riini?
Sekuziva kwandiri kuita vari kutarisirwa kutaura nemusi wechitatu kumusangano mukuru. Asi zviri kuno zviri kuramba zvichisanduka nguva nenguva, saka tichange tizvo kudzivisai kuti vachataura riini.
Mutoro wedu wenhau Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ari parunhare kuNew York. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanotora nhau veReuters neAFP vanoti mapurisa maviri aurayiwa muDemocratic Republic of Congo nhasi, apo vanhu vanga vachiratidzira vachiti mutungamiri wenyika iva Joseph Kabila vanofanira kusiya basa. Bumbiro remutemo rinoti vaKabila vanofanira kusiya basa muna zvita, asi vanonzi vave kuda kurambira pachigaro. Murume akabaya vanhu vapfumbamwe nebanga pane imwe nzvimbo yekutengesera zvinhu yeCrossroads Center Mall kuSt. Cloud muMinnesota muAmerica. Hanzi anonzi Daha Adani, ane makore 22 uye vabereki vake vakabva kuSomalia iye akaberekerwa muAmerica. Hapana akafa pavanhu vakaedza kubaya nebanga, asi anonzi aibuda pachena kuti ndevechitendero chechiMuslim. Adani akazopfurwa nemumwe mupurisa akafa. Nzvimbo inonzi Huntsville iri pedyo nekumamisha eTexas muAmerica inonzi iri kufarirwa zvakanyanya nevanhu vakapotera kubva kuAfrica vanosvika 300. Vakawanda vanonzi vari kugara pedyo nechechi yeRema iyo inoparidzwa namufundisi John Okupfai. Vekumufundisi ava vanoti vanhu vakawanda vekuAfrica vanenge vashanya kuHuntsville vanoenda pachechi apo vanokwanisa kutaura nevamwe vekuAfrica. vanhu vakawanda munzvimbo iyi vanonzi vanoshanda pamajeri ari munharaunda iyi. Iko zvino tochienda kuna Blessing Zulu achitipa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kumusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitwa nhasi nevatungamiri venyika dzepasi rose.
America inoti musangano weUnited Nations General Assembly watanga nhasi muNew York unofanira kuti uzeye nyaya dzakafanana nedzekubatsira vanhu nechikafu, runyararo uye nzira dzekurwisa vanopfurikidza mwero. America inoti yakagadzirira kushanda nedzimwe nyika kuti igadzirise matambudziko akasangana nenyika dzakawanda pasi rose. Mukuru mukuru mbazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika kana kuti United States Assistant Secretary of State for International Organization Affairs Amai Shiba Kruka vanoti nyaya idzi dzichazeiwa pamusangano uri kuitwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama nevatungamiri venyika dzinoti Ethiopia, Germany, Jordan, Sweden, Mexico uye munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon. America inoti yakazvipirawo kuona kuti munyika dzakaita seSyria, Libya neYemen maita runyararo. Hurumende yeAmerica inotiwo iri kusimbaradza mabasa ekurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State.
Ruzhinji rwevanhu munyika ruri kushamisika pamwe nekushushikana kuti sei zvinhu zvasvika pakuita manyama amire nerongo pachipatara chikuru chemunyika cheHarare Central Hospital, icho chinonyanyozivikanwa nerekuti pagomo. Izvi zvinotevera chiziviso chakaburitswa chishanu chapfuura neutungamiri hwechipatara ichi chekuti chambomira kuvhiya varwere nekuda kwekushayikwa kwemishonga inoshandiswa mukuita basa iri pamwe nekupodza marwadzo. Chipatara ichi chinoti hachisi kuwaniswa mari yakakwana kubva kuhomwe yehurumende kana kuti national budget, izvo zvave kuita kuti chirarame nemari inobhadhariswa varwere iyo inenge iri shoma. Sachigaro wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Rutendo Bonde, vanoti munhu anofanirwa kunongedzwa padambudziko iri akarara nezamo mumukanwa igurukota rezveutano, sezvo riri basa raro rekuona kuti zvinhu zviri kufambiswa sei muzvipatara zvehurumende. Zvipatara zvehurumende zvikuru zvose zviri munyika zvinonzi zviri kutatarika kuwana mishonga yekushandisa, izvo zvoita kuti varwere vakawanda vagare kudzimba. Ngatinzwe hurukuru yataita naDr. Bonde pamusoro penyaya iyi.
Saka kana Harare Hospital yakuti aiwa vanhu vanobhukwa vachizoitwa maoperations hatichakwanisi, takungotora vanhu vanenge vari pamaemergency chete. Tinoona kuti takaregerera chipatara chichiparara. Nekuti ndinoziva kuti kubvira kunana December vanhu vaishanda imomo vaitoona kuti zvinhu zvatooma muno muchipatara. Mishonga yanga ikungoshaikwa shaikwa. Asi vanhu vachishaiwa kuti zvinogadziriswa sei. Ukaenda kuHarare Hospital uri murwere, handiti mazuva ano vanhu vakubhadhariswa mari. Mari dzozvo dziri kungoshanda sei? Uyezve zvipatara zvakaita senge Harare Hospital zvinofanirwa kuwana mari yazvo kubva kuhurumende. Fiscus inofanirwa kusapota chipatara chikuru chakaita seichocho. For the sake of vanhu, obligation yedu yekodzero dzeutano iri muconstitution inotoita kuti Harare Hospital iyo haitombofanirwi kusvika pachinhano cheyasvika iye zvinezvi.
Saka pakadai apa Dr. Bonde, ndiani anganongedzwa kuti ndiye akarara nezamukanwa?
Tinoshandisa bumbiro redu remutemo kuti tinongedze kuti ashaisha pakadai ndiani. Nekuti vanonzi majuty bearers pakodzero yeutano ihurumende. Saka tinotarisa kugurukota reutano ndokwatinotanga kutarisa. Nekuti bumbiro redu remutemo rinoisa gurukota reutano is the primary duty bearer panyaya dzekodzero dzeutano.
Kune kumwe here kungatarisirwa varwere kuti vangaenda kunobatsirwa sezvo zvinhu zvaita manyama amire nerongo pagoma apa?
Isusu sevanhu Harare Hospital yanga iriyo yetanga tichitarisira. is the largest central hospital. A teacher zikuti wanhu vachaita sei kuti tichi director wanhu kuti chienda ikuma private hospital iwo vasina mari muhomwe zvinobasirei hazvibasiri nekuti vanhu havana mari asi vane kodze.
Tiri kunzwawo kuti ivo vepachipatara cheHarare Central Hospital vari kuti havasi kuwana mari yakakwana kubva kunational budget zvokuti vanga vakungorarama nemari yamuri kutaura iri kubhadharwa nevarwerei. Dambudziko iringagadziriswa sei, Dr. Bonde?
Pachirungu tinoti political will. Izvo zvinoreva kuti handiti nyaya dzeutano tagara tinodziona kuti dzinoshayiwa mukana in terms of political will. Tichamirira here kuti madzishamwari edu aya ekunze kwenyika kuti vaite sei vasapote zvipatara zvedu? Zvingaita izvo zvipatara zviri zvedu. Iyoyo mari shoma iyoyo iri kukolektwa iyoyo ndakaona midterm policy review yakataurwa ndikaona kuti izvo 97% of mari iri kukolektwa iri kuenda kumasalaries handiti, which means kuti 3% iyoyo ndoyetakurwira neamwe maministries. Yet kana chipatara chazovhara manje munozoona kuti utano ndohwanga uchifanirwa kunge uri pachi pamusoro semapriorities edu senyika.
Saka zvavati vachamboramba vachibatsira zvakaita sekumatenet kwakakoshawo zvakadii kuti kunge kuchiramba kuchishanda tichitarisawo zvimwe zvavamisa izvi?
Kwakakosha zvisingaiti nekuti zvavari kutaura ndezvekuti department rezvemaoperation rakumirira maemergency chat nekuti kana mwana akunzi haachafemi ari mukati mamai wake yakutodiwa chimbi chimbi kakuburisa mwana mupenyu handiti namai mupenyu. Handiti ndizvo chipatara kana changuwo chemaemergency chete chisingaiti maelective kushanda at half mast kana tiri kutaura pachirungu.
Sachigaro wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Women Rights, Dr. Rutendo Bonde, vari parunhare muHarare neStudio 7. Nhasi tiri kurangarira muimbi wekwaito ane mukurumbira pasorose muDudusi Mandoza Chavalala uyo akashaya nezuro kuSouth Africa. Mandoza ari kutarisirwa kuradzikwa nemugovera. Gatimbonzwei kamwe kekambo kake kakaita mukurumbira zvikuru kanonzi Nkalakata. Kambo kemusambo kwaito kanonzi Nkalakata kachibva kuna Mandoza uyo akashaya nezuro. Vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveutano. Sezvo nguva yedu yapera rikai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Bato reMDCT rinoti richasungisa vanhu vose vari kuita nhengo dzaro kafira mberi. Asi vebato reZANU-PF vanoramba kuti nhengo dzavo dziri kuita mhirizhonga. Vemachechi vanosiya gwaro kuofisi yavamugabe vachiti ngavatende kuti vakundikana kutungamira nyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu nhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Amachono mthwakazo muhle olambulela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 19 ngompandula 2016 ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
ngikade sibuthene lapha njengabantwana baseZimbabwe abavela endaweni ezihlukeneyo lapho abasinikeze khona indawo eSalvation Army kade sizothandaza sikhuleka ndawenye sikhulekela isizwe kazi saseZimbabwe. Siyazi ukuthi abanye bethu abahlala emuva ekhaya esabashiya ekhaya balokuhlupheka okuningi kakhulu.
AbeZimbabwe bayatshengisela edolobheni leNew York khonapha eMelika ngesikhathi uMongameli Mugabe ekhuluma emhlanganweni ophathelane leziphepheli ngaphambilini komhlangano omkhulu owe-General Assembly.
Umuntu obekungumuntu omkhulu nathi sisengabantwana abancane sikhule elokishini bekunguye umuntu obesi-inspire besifisa ukuthi nathi masikhula sizibone sikuyizinga akulo. Kodwa ke kusiphatha kabuhlungu uma esedlule emhlabeni futhi edlula esasemusha kanje.
Ugwaza uthi udumo lukaMandoza luzahlala lukhona.
AbeZimbabwe abalandela umdumo weKwaito baveza ukudana okukhulu ngokufa komhlabeleli obedumile uMandoza. Seliphumelele kuhlandla lamasemi quarter final enkezo yeChibuku Super Cup iqembu leHighlanders. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abakhokheli bamazwe omhlaba labaphathintambo balawa mazwe bathe kwaqa edolobheni elikhulu leNew York khonapha eMelika emhlanganweni omkhulu wenhlanganiso yamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly. Kule mhlangano emnengi ezangenwa iziphathamandla zaborhulumente, amalunga enhlanganiso ezizimele zodwa kanye labanye abantu abakhangele inhlangothi ezitshiyeneyo zempilo, okubalisa ezenotho, indlala, ezempilakahle, ezemfundo, okweziphepheli lesimo somkhathi emhlabeni jikelele. Konke lokho kwenzakala ngesikhathi kule bomba elidubuke eNew York izolo osukusenza kube lokuxokozela kuleli dolobho ikakhulu kulabo abakhangelane lezomvikela elizweni leMelika. Kusenjalo uMongameli Mugabe usemhlanganweni lo ngesikhathi kulezizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika ebezitshengisela ngesonto langomgqibelo phandle kwesigodlo se-United Nations zikhonona ngesimo esibi somnotho ekhaya langombuso wakhe abathi ngocuku. UMugabe okhulume emhlanganweni okhangelane leziphepheli namhla ekhuthaza amazwe omhlaba ukuthi kumele enze konke okusemandleni awo ukuthi enqabele impi zomvukela.
Large-scale movements are in great measure a result of direct acts of commission and omission by humankind.
Iziphepheli eziningi ziyenziwa ngabantu. Ngakho ke kuyafunakala ukuthi abantu bakhumisane umlotha njengalokhu okumele kwenziwe ngaphansi kweziqondiso zomthetho we-United Nations Charter kulokuthi abantu balwisane ngezikhali.
More often than not, member states have been too keen to resort to force without exhausting peaceful means.
Agcwele amazwe akunhlanganiso ye-United Nations ayehluleka ukulungisa okubahluphayo acine esephula amalungelo abantu. Lokhu kwenza ukuthi kube leziphepheli eziningi emhlabeni jikelele. Bagcwele ababusayo abenza konke lokhu loba nje bebalutshwani emazweni abo.
Mr. President, some recent efforts to combat terrorism have tended to trample down upon the rights of migrant communities and refugees. while states have a legitimate right to take appropriate measures to protect their citizens from terrorism.
Kukhona njalo imizamo yokuthi kulwisane lamalocacha okwenza ukuthi ilungelo likaZulu lephulwe. Lokhu kwenziwa ngesikhathi amazwe elwisana lamalocacha.
We have hosted many refugees from conflict affected countries.
Kwele Zimbabwe sikujayele kakhulu ukuba sigcine iziphepheli.
Lawa ngamazwi kamongameli Robert Mugabe obekhuluma emhlanganweni weziphepheli owe-Refugee Summit eNew York kwele Melika khonapha namuhla. Umgabe engakahambi emhlanganweni lo kulezi zalwane zeZimbabwe ebezikhulekela ukuthi kube le nguquko etshiyeneyo ekhaya. Lapho uZulu athwele khona nzima ngokuswelakala kwemisebenzi lendlela zokuziphandela. Omunye wabakhulekileyo laba ngumnumzana kuZai Samaita otshele iStudio 7 ukuthi kunengi okumele kulungisiswe eZimbabwe.
Njengathi sibuthene lapha njengabantwana baseZimbabwe abavela endaweni ezihlukeneyo. Lapho abasinikeze khona indawo e-Salvation Army kade sizothandaza sikhuleka ndawenye sikhulekela isizwe kazi saseZimbabwe. Siyazi ukuthi abanye bethu abahlala emuva ekhaya esabashiya ekhaya balokuhlupheka okuningi kakhulu ngenxa ye-government yethu ukuthi izinto azihambi kuhle. Ngokunjalo kade silapha sizocela umoya ongcwele ukuthi kube nguyena umthungameli wethu ozasikhokhelela, ozahamba lathi asihole. Sikhulekela futhi ukuthi ilizwe lethu sengathi abaphathi bengaba lokuzwela abantu, futhi sikhulekela lokuthi ama-elections ngobe sesondele kube lokhetho oluhle olukuzokhethwa uvele kube intando yabantu. Okunye futhi kade sikhulekela uPatson Zamara osivakatsheleyo thina esihlala ngapha eMelika. UPatson Zamara siyamazi ukuthi bayakhala njengemuli yangakibo ngoba umfo wabo u-Itai akatholakali. So kade silaye lapho uPatson Zamara. Inkulumo yakhe ingithintile kakhulu ngoba sane silonda lesiyana alaso esokuthi abamazi ukuthi ungaphi umfo wabo, mhlawumbe sowasishiya kumbe kwenzakalani, kodwa khonokho ukuthi abakwazi ukuthi ungaphi kubuhlungu kuye.
Lo ngumnumzana kuZai Samaita, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika obekhuluma le-Studio 7 ese-New York. Ngomgqibelo bekulamalunga enhlanganiso esekela umgabe ebizwa ngokuthi yi-December 12 Movement ekade etshengisela ngasikhathi sinye izizalwane zeZimbabwe lazo zitshengisela ngale komgwaqo zisola umbuso kamgabe. Amalunga e-December 12 Movement athi asekela indlela umgabe athathela ngayo abamhlophe amapulazi lokuvimba ukuhuquluzwa komnotho wezwekazi le-Afrika ngabamhlophe.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 6065, laku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com, laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Umthethwandaba wedolobho le-Victoria Falls namhla ulahlele katshana icala labantu abalitshumi abagoqela izethekeli ezimhlophe ababetshengisela ngenyanga kaNhlangula. Umanji uthe kabalacala ngoba vele lungelo lokutshengisela phansi kwesisekelo sombuso. Omunye olwela amalungelo oluntu umnumzana Zenzele Ndebele osungula isikhwama sokuphathisa ababo izibotshwa ngesikhathi sokutshengisela uthi isikhwama lesi sesile mali enlutshwana. UNdebele utshele iStudio 7 ukuthi lesi sikhwama okwamanje siphathisa omunye osakhulayo ogogeka unyawo umnumzana kukhanya kwenkosi Imkandla odinga inqola yokuhambisa i-wheelchair.
Yes, ngathi khona abantu bayaphathisa ngendlela ezijiyeneyo ngoba singananzela ukuthi umumo elizwe lawo makakuhle kodwa-ke i-response yabantu yezimsigodi bezizananzela ukuthi ekuqaleni laphana kwakulabantu ababefika mbe 87 ababefuna ibail sayenelisa-ke ukuthi sikhiphe imali sifone imali engange I think 4,300 ukuthi bonke abantu ababefuna ibail ngaleso sikhathi belikhitshwe. So your response has always been good. I want to be willing to help Abenelisa khona sikhayela kakhulu ukuthi wona umnotho welizwe awumanga kuhle abantu bazozama ukuncedisa izinhlo khonaphana lapha kodwa abantu-ke bayanika ngendlela edokozisa kakhulu.
Siyananzelela ukubana sikhuluma nje bakhona abanye abalokho besetheswa amacala bakhona yini abavalelweyo?
Bebulawayo akula abantu abavalelweyo ngempela viki kodwa njekuthiwa kwezinye indawo nje ilizwe lonke jikelele kulabantu abafika phose 87 ababethiweyo ngeweekend. Abantu laba-ke kubalisela abantu abaseGwanda, eKadoma, eHarare, eKwekwe, indawo nje ezijiyeneyo emtare ezishabane kulabantu abafikayo think in total 87 zizeithi abanye abantu njalo bachayiwe besuka-bo-m p njalo ababethiweyo ngempelaziti bonke abantu zonalaba-ke ilizwe lonke bangafika 87.
Abaphathisayo isikhwama lesi ngabezimbabwe kuphela yini kumbe bakhona abamanye amazwe abake bephathisa?
Abantu abaphathisayo isikhwama lesi ngathi ngabantu nje abavela emhlaba wonke jikelele ngoba iyangena imali ivela kwele America, ivele e-Australia ngathi ngathi. So ingathi ngabantu abasuke endaweni ezijiyeneyo asebantu bezimbabwe kuphela. So ngabantu nje abavela emhlabeni wonke jikelele.
Lo ngolwela amalungelo oluntu umnumzana Zenzele Ndebele exoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje ibandla le-MDCT lithi abasekeli balo babhaxabulwe kabuhlungu ngamapholisa ngesikhathi betshengisela eHarare ngomgqibelo besola umbuso kamongameli Mugabe. Leli bandla lethule ubufakazi bemifanekiso eveza omunye umuntu ehluzuke okwesabisayo ezibunu elithi wachaywa ngamapholisa labasekeli bezanu-PF. Iziphathamandla ze-MDCT zithi baningi abalimeleyo njalo abanye babo bamiswe emthethwandaba kamantshi namuhla bemanxebanxeba besetheswa icala lokubangela udlakela. Isiphathamandla sebandla leli umnumzana Bednico Bebe usole kakhulu ucuku lwamapholisa.
Ngabona uhulumende segegelela ukuhlukuluza abantu abangaphathanga izikhali yena esebenzisa amapholisa kumbe amasotsha athwele izikhali kutho ukuthi-ke usebonile ukuthi abantu kabasafuni usebabamba ngamandla. So khonokho kutho ukuthi abantu babanjwa ngamandla, kutho ukuthi abantu abasibusayo kabasibo bantu abaqondileyo nabantu abayizidlova, abantu abayizigebenga, abangahloniphi iy'mpilo zabantu, angabangahloniphiyo ukuthi abantu bayafuthela. Njalo thina sikwaziyo okuyinto umuntu odisayidwa ngayo nxa engumuntu olomoya omubi kumbe ungumuntu ongubhinya, sikwazi engumuntu okuthiwa ngubhinya kumbe sizwe kuthiwa ngumuntu ongumthakathi. Yibo abantu abangalandaba lokuthi abanye abantu bezikuhlungu. So kuthi ukuthi abantu abasibuswa ngobhinya ngabathakathi ngoba nxa bengasokubhinya labathakathi kuthiwa nxa bengasukela abantu bona bethwele izikhali batshaya abantu babalimaze kutshoni khonokho. Kodwa kungasenani-ke abantu bezimbabwe sifika bafunde-ke masinyane ukuthi-ke nxa kusiyafika u-2018 bahle babekwazi ukuthi balentshi ubuntu kumbe balethuba lokuthi bayevota bakhiphe labobhinya ababusayo, bayevota bakhiphe abathakathi laba ababusayo.
Okobulawayo kona kuhambe njani ukutshengisela kwenu lokho?
Kobulawayo-ke hhayi ngathi-ke kuphose kwahamba kuhleke-ke kuphambaniswe ukuthi-ke amapholisa beqale asalela-ke asinitsha imvume ukuthi sikwenze lokho. Kodwa-ke siphese siye emthethwandaba, umthethwandaba wafika wasinika-ke leyo mvumo yokuthi sitshenisele ke ekade sikukhandele esikhathi ukuthi hambe bezaphuma ngobuningi kakhulu kakhulu, kodwa-ke okuphambaniseke ukuthi-ke ikhoti yangikhona ihlale ekuseni ngelanga elifana naye elokuthi siye demonstrator-ke. Kasokusithi-ke abantu ababekade befike ekuseni ngabo-8 babe siyaqalela khona ukudemonstrata, bebexhotshwa-ke ngamapholisa ukuthi babuyele ezindlini ngenxa yokuthi umhlangano kawuvunywanga. Kwazi ukuthi ikhodi yase siyazivumela ngabo-10:30. So sasesizama ukuthi hhayi bona kade beseduzane sibagoqe, kodwa-ke hhayi ukutshengisela kwangikhona kuhambe kuhle kakhulu.
Umnumzana Bednico Bebe ngumabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT sixoxelaye ekobulawayo. Kunjalo nje umthethwandaba we-High Court namuhla ukhulule abanye bababotshwe ngenyanga edluleyo abagoqela umnumzana Pride Mokono lo Tinotenda Munu. Abantu laba babotshwe phezu kokutshengisela abakwenzileyo besola umbuso we-ZANU-PF. Abantu laba bakhululwe ngemva kokuvunyelwa ngumahluli ukuthi bahlawule imali yesibambiso i-bail engamadola angamachumi amahlanu umuntu ngamunye. Life Talk namuhla sixoxa ngezempila kahle ngesikhathi isibedlela seHarare Central sibhekane lodubo lokusilela kwemithi yokuhlinza izigulane lokunye. Kambe lithini ngalokho? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Undoda obedingwa ngamapholisa ngodaba lokuthiya ibhomba elidubuke edolobheni le-New York le-New Jersey ngomgqibelo, u-Ahmad Rahami usebanjiwe njalo sevalelwe. Ibandla lomkhokheli wakwele Germany uChancellor Angela Merkel ele Christian Democrats linqotshwe kakubi kukhetho lwedolobho leBerlin ngenxa yokungahlaliseki kukazulu walelo lizwe ngezinqumo eziphathelane leziphepheli. Kwezempila kahle lamhlanje abantu abanengi eZimbabwe bathi akumangalisi ukuzwa kuthiwa isibhedlela seHarare Central sesimise ezinye inhlelo zokuhlinza abantu kuthi empilo imitshina ihlezi ingoba vele uhulumende okhona akaqakathekisi abantu kodwa uqhubeka esembusweni. Kodwa ukuqhubeka esembusweni kubika unothando Spanda.
Isibhedlela seHarare Central esiphathisa izigulane ezivela endaweni ezitshiyeneyo zelizwe simise ukwenza umsebenzi wokuhlinza labo abadinga loluncedo ngokuswelakala kwemithi yokuqeda ubuhlungu egoqela ipervitine, imorphine kanye leadrenaline. Ngaphandle kwalokhu, inhlanganiso yabodokotela iZimbabwe Medical Association ithi kule mitshina esibhedlela sempilo yokwelapha imvukuzane ebiza phezu kwesigidi samadola i-$1.5 million osokule minyaka emibili ihlezi ngoba uhulumende engadinganga abantu bokuyisebenzisa. Udubo lwempilakahle elizweni luyalukhula ngoba izibhedlela phose zonke zikumumo ofanayo kuthi amakliniki amakhansili kasenelisi ukuphathisa ngenxa yokuswela imali. Isakhamuzi umnumzana Norman Dube kuthi uhlupho lwezibhedlela lamakliniki solulesikhathi eside lukhona kulokhu kukhangelelwe ukuthi uhulumende enze amacebo okuthi lolu dubo luqedwa njani. Ethi baningi abantu abafa mahlayana nje kungamelanga ngenxa yokuthi izibhedlela lamakliniki kungela mithi efaneleyo.
Uhlupho lolu oluwele isibhedlela sisibhedlela esikhulu kakhulu esikhangela abantu abavela ezigabeni eziningi olokuthi sesiswele imali okwenze kwavalwa ezindawo lapho kuhlinzelwa khona abantu. Lolu luhlupho olukhulu kakhulu ebantwini abavele emakhaya abakhangelele ukuthi impilo zabo zibe ngcono uma befika.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Richard Madlela othi uhulumende akwazi ukukuqakathekisa zinhlelo ezimgcina embusweni ezingelani lenhlala kahle kaZulu lokukhangela ukuthi izibhedlela ziyaphathiswa ngendingeko zazo.
Akumangalisi ukuzwa kuthiwa isibhedlela seHarare Central sesimisi ama-surgeries. Ukuswelakala kwemithi kwenzakala ezibhedlela zonke nje elizweni. Lokhu kuveza ukwehluleka ukukhokhela uhulumende. Imali isetshenziswa ezintweni ezingaqakathekanga ezifana lama-tear gas, lemota zamapholisa abantu besifa ezibhedlela.
UDube yena uqhubeke esithi uhulumende uselezidumbu phansi ngoba amakliniki ekhansili ayiwo ayevame ukunceda iningi labantu lawo asephelelwa yimithi ngenxa yokuthi amakhansili emadolobheni amakhulu asesilela imali yokuqhuba zonke inhlelo ezidingakalayo.
Kanti sinxa sikhangela ikhansili izibhedlela zayo abasafuni labo ukuthi bencede ngoba labo bakhangelelwe balohlupho lokuswelakala kwemali. So sikhangela ukuthi uhulumende ngabe uyanceda angenele ukuthi uhlupho lolu lwempilo lube nganeno ngoba impilo sikhangele impilo yomuntu ukuthi iqakathekile. So kumele uhulumende eqakathekise impilo ukwedlula ezinye inhlelo ezikhona ezwe.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Margaret Change uthi gazi iyozala nkomoni nangu uhulumende usegeze izandla wachiya izizalwane zingumhlambi kazalusile osukumele lo lalo azibonele lapho ethe wehlelwa ngumkhuhlane.
Kuyadaniswa okwenzakala eHarare Central. Abantu bayafa ngenxa yokuswelakala kwama-drugs to carry out surgery. Isibhedlela esikhulu. Abantu babuya bevela khatshana besithi bazothola uncedo bathole kungela. Ukuthiwa beyenzeni. Ayisibo bonke abakwanisa ukuya kuma-private doctors. Akumelanga kube kusenzakala lokhu elizweni.
Unkosikazi Siphiwe Phiri yena uthi ngaphandle kokuswelakala kwemali lempahla yokusebenzisa, sona isiphatho sivele kasisekho. Izigulane ziphathwa angani azilamvumo yokuza kulezi zibhedlela. Wengeze esithi kazi kumbe lokhu kubangelwa yikusilela kweholo lokungabhadalwa ngendlela okwezisebenzi, kodwa uZulu seyibambe ngasebukhalini lapha ezibhedlela.
Uthi usufikile lakhona ngale uthole vela amanensi alananzi kangako kathesa, ngazi kumbe iluhlupho lwezimali zona lezo ukuthi kabatholi kahle imali ngendlela eqondileyo. Vele uyabona bazilakisele noma uthutha lo muntu wakhe egula kanganani akuze bambambe sibili kuyabe kulithuba elide njalo lelani yabe isindi funa bengxa uthole thumbe 3 amanesi kuyabe kunzima sibili.
Isibhedlela seHarare Central sithi khona sisenza imizamo yokudinga imali yokuthenga konke okudingakalayo okuzathi kungatholakala uhlelo lokuhlinza luqhubeke. Okwakhathesi kuhlinzwa kuphela omama abazithweleyo kanye lalabo abagulela ukufa e-intensive care unit. Abongi bakulesi sibhedlela yikho befundiswa ukusebenzisa eminye imithi eyiyo ekhona ezasetshenziswa ukuqeda inhlungu zabahliziweyo engayisiyo evame ukusetshenziswa. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje selifinyelele kuma quarter finals enkezo yeChibuku Super Cup. Iqembu leHighlanders ezingamagebhula phela ngemva komdlalo wangempela viki. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders liphindisele ukudliwa elikwenziwe kumqhudelwano weligi liqembu leMutare City Rovers ngenyanga edluleyo ngokukhipha leli qembu kumncintiswano walonyaka wenkezo yeChibuku Super Cup. Iqembu leBhoso lidlulele kusigaba sequarter final ngemva kokutshaya leMutare City Rovers nge-2-1 ngesonto enkundleni eBaba Fields. Elinye iqembu elidlulele kusigaba esilandelayo ngeleTsholotsho lona elitshaya leCapes United nge-5-4 ngemva kokutshaya kwembekwa, lokhu ngemva kokuba umdlalo ufike komlindo uyacina zingutshikilobhanqa 1-1. Umqeqeshi weqembu leTsholotsho uLizwe Sweswe uthi umncintiswano weChibuku Super Cup uzala amathuba amaningi.
Only team right. Challenge enhle kakhulu because iCup leyo yandiyo edlalelwa amalokuzeni ama-competition la e-Africa la. Lithuba elihle kakhulu ukuthi lenzeni imali, uyazi thina samathimu amancane asilama-sponsors asilani. So kokuyimali kona kuyana, imali ezanceda ukurana kwethimu le-welfare yabafana.
amanye amaqembu afinyelele ukuyaphatheka kusigaba esilandelayo somncintiswano weChibuku Super Cup. Ngabalisa iqembu eliphethe lesi sicoco eleHarare City lona elinqobele Border Strikers nge-4 kanyango lwesihlanu. LZPC Kariba lona elichayele Bulawayo City nge-1 kanyango omgqibelo. Iqembu leNkeze Platinum lona elibhaxabulele Wange nge-3 ka-1. LeFC Platinum lona elichayele Chapungu nge-1 kanya. LeTriangle lona elidlele Chickenin nge-1 kanya. Kuthi eleHomeland lona lidlulele phambili ngemva kokunqoba eleDynamos nge-5 ka-4 lakho ngemva kokuchaya kwembekwa. Isikhathi besize saphela kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Amaqembu ayithu bamunembili aphelelwe ngumphako ngemva kwemidlalo ye-first round azathola inkulungwane ezilitshumi zamadola. Kuthi amaqembu amane azehluleka ukuchapha kusigaba se-quarter final azathola inkulungwane ezilitshumi lanhlanu. Amaqembu amabili azaphuma emncintiswaneni ngemva kwemidlalo ye-semifinal azathola inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu. Kuthi iqembu elizadliwa ku-final lizathola inkulungwane ezingamashumi amahlanu. Intshantshu zomqhudelwano weChibuku Super Cup zizaphakamisa linkezo ziphinde njalo ziphiwe inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu zamadola aseMelika. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Abalandeli bomdumo wekwaito abagoqela abeZimbabwe bawisa izimathonsi ngemfa yomhlabelelo obedume kakhulu uMduduzi Tshabalala obesaziwa ngelithi iMandoza. Kubika uBenedict Nhlapo.
Leli yeculo eliculo uMandoza ngevike phelileyo kanti ke bekungokugcina. Ngemva kokucula leliculo wethula amazwi abesephe abalandeli bakhe ithemba lokuthi uzaphila kanti hatshi bebengabuzanga elangeni.
I'm still alive! I'm still gonna rock you! Lekhetsa yahlanya. Lekhetsa yahlanya. Let us speak life only. Azange isibize ngenkalakatha uNkulunkulu obiza ngenkalakatha.
UMandoza uthotshulwe yingwe lokushini lezola eSoweto ngo-1978. Ube yintshantshu emculweni omdumo wekwaito okuyinto ayiqale esakhula. Imuli kaMandoza iveze ekuqaleni kwanalenyanga ukuthi ubangwa lezibi ngemva kokufunyanwa elomkhuhlane wemvukuzane. OweZimbabwe oncedisa abaculi ekuthini ingoma zabo sifinyelele kubalandeli umchasiseli gwazagwaza uthi abathanda umdumo wekwaito balahlekelwe kakhulu.
UMandoza bekungumuntu omkhulu, nathi sisengabantwana abancane sikhule elokishini bekunguye umuntu obesi-inspire besifisa ukuthi nathi masikhula sizibone sikuyizinga akulo. Kodwa ke kusiphatha kabuhlungu uma esedlule emhlabeni futhi edlula esasemusha kanjena.
Ugwaza uthi udumo lukaMandoza luzahlala lukhona loba yena esedlule emhlabeni.
Khule ngonkalakathi nami ngingumfana esikoleni nabo 50-50 okuzingoma esizithande kakhulu namanje zisadlalwa. Futhi njengomuntu mina oku music industry ngiyabona ukuthi zisathakazelelwa ngabantu. Ngisho ngothiwa uyenza amashow abantu basafuna zona lezi ezindala okuyizona ezamenza waduma kakhulu.
Intatheli yeZimbabwe umxolo sincube uthi lobanje uMandoza ekhule ngumuntu owaziwa ngokudala amacala ufe eseliqhawe kwezomculo.
Kube khwabitha kakhulu ngabantu abamnyama abuye akhwabithe ngabelungu, ekhwabitha futhi nganjalo ngabantu abangayi-understandiyo i-language yakhe. Abantu base-Afrika endaweni ezihlukeneyo, emazweni ahlukeneyo, bonke bebemthanda ngoba benzela izinto abazithandayo. Uthethe i-South Africa wayifaka ku-world map in terms of ukucula. Konke lokho kuyinto azenzele yona yena enguMandoza ngokucula kwakhe kwaito.
Esinye isizalwane seZimbabwe uHolt Mhlanga ongumlandeli omkhulu kaMandoza yena uthi ziningi ezadla ubhedu azasala ekhumbula ngazo uMandoza.
Ya uMandoza hayi yena wadengena icula mpela ikwaito, wabe ngumuntu owayicula kamnandi, owayesiculela mpela ayisijayivisa kakhulu uMandoza. Hayi wayecula mpela uMandoza ngoba ngikhumbula le ngoma yakhe enye yayithi uzoyithola kanjani hlele khoneni nyekelini nyekelini. Ya ngalezo zikhathi hayi ikwaito yayisahamba phambili ngoba labo Arthur labo babecula lapho.
Umculo weZimbabwe odumileyo womdumo kaMasikhandi uMxolisi Mavundla odume ngelithi Zinjazi Yamluma uthi kubhubhe iqhawe.
UMandoza indoda edlale ikhaza elikhulu kakhulu ngoba ungathi uyakhumbula umculo wakhe ubulalelwa ngomdala ngomncane ngomusha, ngokukhumbula le ngoma yakhe lethi
hloniphi life boy, hloniphi impilo jo. Yabona zonke lezi zinto nje indoda ethema isiphuma enkingeni yakwazi ukuthi ikhulume ngezinto ezakhaya.
Umuyi ukhangelele ukungcwatshwa ngomgqibelo kanti uchiye muva umngakhe labantwana. Mele studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Twakazilela lo livalelisayo untungameli Nkomo. Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, September 19th, 2016. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Chris Gande.
And tonight on Live Talk, we are going to talk about the shortage of medical drugs, especially surgical anesthetics that has hit Harare Hospital and other referral hospitals throughout the country.
To join our discussion, send a text message to 1202-465-0318 or go to www.voashona.com or www.voandebele.com and www.voazimbabwe.com.
We are also broadcasting on our 909 AM 6065 and also 15460 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. Once again, thanks for joining us and you are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the critical shortage of medical drugs following a memorandum from the Health Ministry entitled Suspension of Elective List Drug Shortage.
The circular lists the drugs that have run out and adds that all surgeries have been suspended for the time being, and only maternity and intensive care unit, or ICU, will be done.
And according to the memorandum, the situation will be reviewed next week as authorities are busy trying to replenish the stocks.
There was a deterioration of infrastructure, lack of investment, poor remuneration of health workers, shortage of essential supplies and commodities that led to the near collapse of the health sector in late 2008 and early 2009. The situation slightly improved during the government of national unity in 2009, but now the situation has further deteriorated.
And a few months ago, some hospital outpatient wards in Harare and Bulawayo were closed due to the shortage of drugs and a pay dispute between junior doctors and the government. Wonguka ama wadiwa nasi tlauti tinge tichitarisa neguta uranezwe mamiru waka itazwe ni mchipatara. Matriku nzgu waguti vama wanu waguti waka enda. Kuna mishonga kana atinga taya ma pain killers. Nekudaro pa kunzi pambo miskwe kuvya vanu kana kuti ma operations aninga jifungu waguti ana kukosha. Nekudaro zaakuita kandezo kuti vanu waku operate kwa kana kufiwa ndevaya. Vaninga wa shida kutovi wakana kuoperate kwa chiripo ripocho. Tingati vaya vanenge vapinda munjodzi nevamwe nevamwe asi vaye vanenge vachimbonzi mozo yamwe dzuno uya kuti tikuviyei vari kumbonzi chimbomirai nekuti mishonga hakuna uye tirikunzwawo kuti zvina zvina kubira zvakanaka muzvipatara nekuti vana chiremba navana mukoti havasi kufarawo nemari dzavari kupiwa dzavanoti ishoma. Chris.
Yebo kambe Blessing balaleli lamhlanje sixoxa ke ngodaba lokusilela kwemithi ikakhulu le esetshenziswayo nxa umuntu ehlinzwa lokho kuthiwa i-operation ngesilungu. Kuthiwa ke hayi kubi kabi kakhulu sekuze kwathunyezwa le ncwadi evela ku ugatsha lwezempilakahle empilakahle besithi bona hayi sebemile ukuhlinza osekusele kuphela ukuthi bahlinze labo ababe belobuhlungu obibangelwa ikakhulu zingozi zemgwaqweni kumbe labana ababe beletha blessing
Wonguka hamawadiwa makasununguka kuti munge muchiti fonera nekuti nyaya dzezveutano dzakakosha uye ikodzero yemunhu kuti anga achikwanisa kuti akaenda kuchipatara anga achirapwa kwete zvaakuitika zvokuti tiri kunzwa kuti vaya vane zvirwere zvegomarara Chris vane zvirwere zvakaita sana cancer varingoenda kana vaenda waakuda inonzi chemotherapy mapiritsi avanenge vachinwa kuti unaye kuri kunzi mapiritsi waya haako nekudaro unofanira kunge uchienda kunotenga nemari yako mapiritsi acho anenge anodhura dzimwe nguva kusvika pamadhora angasvike zana nematanhatu pasesheni imwe chete kana kuti kuma600 pasesheni pamwe unenge uchida matatu kazhinji mari yacho inogona kunge yaakusvika kuma3,000-5,000 kuti ungochirapwa asi vanhu vakawanda vana mari idzodzo nekudaro varingonzi dzokerai kumba zvinozoita kuti vanhu varasikirwe neupenyu nezvinhu zvinokwanisa kuti vanokwanisa kunge vachikwanisa kunge vachirapwa Chris
blessing hayi umumokaumanga kahle sibili kwezempilakahle siyezwa kuthiwa kwendaweni ezinengi sokwenzakala ukubana nxa usithi uyoyelatshwa kumele uzithengele okunye okusetshenziswayo okugoqela lona igazi eliphiwa ngabantu kungelambadalo kodwa hayi yonke into sithengiswa blessing ufuna ukuya ukuthi uyenzwa kumbe i-operation sokuqale uyethenga lokho okufunakalayo kumbe lokho abathi infusion eyokufaka igazi leyana uyathenga konke uyazithengela into kathi ingayaziwa ngensuku zakudala abantu babesiya isibhedlela ufike usiyelatshwa ungelakho konke lokho osokutsho kona phela ukuthi nxa ungela mali kutsho ukuthi hayi impilo yakho isengozini blessing
onguka hamawadiwa sezviri kutaurwa naChris apo imwe nyaya iri kunetsa ndeyekuti vaya vanenge varasikirwa neropa vari kunzi vange vachiritenga nekuti kuchipatara hakuna iro ropa racho iroro vanhu ukaenda chero chawaitwa munenge makunzi mhanya yekufamasi munotenga mushonga asi kune vamwe nenyaya yavo yakaita mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi Chris zviri kubuda pachena kuti havasi vese vanokwanisa kunge vachitenga mishonga muzvipatara vazhinji vanenge vachida kutobatsirwawo asi ukanzi ena unotenga mushonga zvinenge zviri kuti netsei nemugovera ndakataurawo navaitai Rusike vecommunity working group vachitaura ivo kuti zvimwe zvaakunetsa kumaruwa ndezvekuti nenyaya yekuti ukaenda kunenge kusina mushonga wozoenda unotenga kana kuti ukagara muchipatara usina mari vamwe vaakutengeserwa mombe zvikochikari nezvimwe nekuti vanenge vatadza kubhadhara mari dzezvipatara I was talking to Mr. Itai Rusike, the director of the community working group on health, and he was alluding to the fact that people, you know, going to seek for treatment is now a luxury to most people. They are not going there because if they go and they cannot pay their hospital bills, they are losing their properties to authorities. You know, they will come and seize their properties. Being donkeys, cattle, or anything, because they would have failed to settle the hospital bills. So he says it's very dangerous because people are simply not going to seek for medical treatment, you know. And once this happens and you go at a later stage, sometimes, you know, it will be too late. And he was urging the government in its budget. I think that is where the other problem is, that when it comes to the budget, most of the money, you know, not only in Zimbabwe, but in most African states, it's put in defense. Mm-hmm. You know, the defense budget is huge. Mm-hmm. You look at health and education, there's nothing. So yeah. I think maybe as per the Abuja declaration that said that at least 15% of all the money in the budget must go to health. If the African countries adhere to that, maybe that might actually help, Chris.
You know, the situation is really bad. I know of some cases where people have been, the patients have been detained because they don't have money. In fact, I know of a number of women, expecting women, who were detained even after giving birth because they don't have the money to pay for the services. That's how bad it is. It's almost like kidnapping, you know.
Of course, we are having problems with our lines, but please just keep trying. Of course, this is Studio 7 Live Talk, and tonight on Live Talk, we are talking about the critical shortage of drugs in the country's hospital, in the country's hospitals, and this has actually led to some major referral hospitals like Harare Hospital suspending operations that they think are not in the category of what can be classified as an emergency. But this only shows that the crisis in the country's health delivery system is worsening. And I think health experts, Chrissy, will tell you that most of the money, you know, the drugs and everything, it comes actually from donors. The government is not investing much when it comes to the health delivery system. And sometimes people are told to pay. But unemployment is at 90%. And, you know, this becomes a bit problematic. So what it also means is that people are not able to pay taxes, you know, that the government can otherwise use actually to offset some of those problems. I think we have our first caller in Harare. Vahumba makadi. Aiwa, tiripo vahumba. Murikuona sei mamiriro akaita zvinhu kuzvipatara. Uye mune experience here? Pane zvimwe zvamakamboona here?
Mukomo wangu, handidi kukunyeperai. Ndoda kuti ndikutaurire chokwadi chiri kuitika paground. Inini ndine muenzaniso wababa vangu, inini vakarwara ni cancer inonzi prostate yai. Raiti taenda pagomo hospital ava. Takasvika zvakanzi mishini iri down. Iri down kudaro ndobva watipa date rekuti muzouya kuoperation 6 months away. Ane muri wani. Ndobva tabva ipapo ndobva tazoenda kunonzi kukaranda hospital ukoko. It's not a government hospital, it's maybe a mission hospital. Takaona kuti maservices avakati provider ikoko akanga atori far much better than muHarare matakabva isusu matinogara. Saka ndobva vakatofa vasina treatment mubaba wangu ndinotochitarisira kuti hurumende yaamugabe ndiyo inokonzeresa zvese izvozvo. Unoona kuti mari dzese dzinobiwa macorruption anenge achiitika ma15 billion esakabiwa idzodzo mari idzodzo dzinofanira kunosubsidiza mishonga inofanira kutengwa kunze kwenyika handiti zvipatara zvoita mushonga zvipatara vanhu voriga kuenda kustrike voriga kuti izvetezi saka ivo kana vachiti corruption tiri kukondrora corruption vachingosiya zvichiitika hazvina zvazvinotibatsira zvizvo hama dzedu dziri kufa ndoda kukutaurira chokwadi kuti wakaona munhu anosapota musangano wezanupf haasati arwara gore raanorwara akaenda pagomo kana kuti paparirenyato haasi futi akada kuona chinonzi zanupf wozi vanhu vari kufa uri pachiu akamira so manesi achiti tiri pagoslow munhu achifa munhu achiti ari pagoslow kana nemiu its like total example now tine south africa iri padhuze nesaro south africa vari kumaservices avo kuzvipatara isi free izvozvo vamwe vakarwara vane access etransport vanokwira vaenda kusouth africa vanorapa nekuti hurumende iriko inosubsidiza mishonga toziva kuti mishonga inoda kutengwa but kana maagents aya akaita sana USAID nechichi vanhu madonors aya havazokwanisa zvese saka isusu takashira takavati ngavachiita zvese even now kutaura kwatiri kutoita kunoku mvura chaiyachaiya hatina handiri muriwani kushayika kwemvura kunotisiga zvirwere takarwara tienda kuchipatara hapana mushonga saka vanoda kuti tiite sei right
asika hurumende iri kuti zviri kukonzerwa nezvirango nai vahumba
zvirango zvipi zviri kukonzerwa nai mukomo wangu pakabiwa 15 billion panga pane zvirango zvipi zvacho
saka
inzwai mukomo wangu tinotaurira chokwadi chisingaputse ukama right ivo vari kuti zvirango handiti zvakatumirwa zvidhera yavanotaura iyayo handiti zvidhera yakaiswa yakavapo ichirestricta kutengeswa kwemadiamonds kunze kwenyika handiti ndizvozvo right madiamonds obva acherwa kubva paakatanga kucherwa up to now zvirango zviriko zveupfumi zvinorambidza mademons dzatengeswa kunze kwenyika. Mademons acho ari kupi iwayo? Acho airambidwa acho ari kupi? Kana uchitora nyaya zvirango bhozizidhera iyi zvirango handizi. Saka anofanira kunge aripo mademons acho, tinofanira kuvaona kuti isu takatemerwa zvirango zvekutemesa mademons kunze kwenyika. Saka taichera mademons aya ari apa yatakarambidzwa kutengesa, toshaona kanyika yacho uno dzishuwa mademons aripo nenyaya yekuda kwezvirango. Hapana zvirango vanhu ari kungohanda. Management inini daindanga ndirini mutungamiriri wenyika zvandaita, ndaifaya maministers ese ndoisa vanhumbesa vanyowani vanoziva basa. Kwete noministry, ministry wanobva kuna dza ministry woiswa kune ina dza ministry woiswa kune dzana ministry. Munhu achiita the same mistake, munoramba achingotenderwa. Zvakafanana, for example, ndokupa example ya David Parirenyata. Munhu anita former terms ari kuhealth sector. Healthy sector ichiparara, vachingoti ngara mbari kuti hakuna mumwe here minister anokwanisa here kuuya kuhealth sector. Omboitiwo kuti hapana here change in it. Zvinongoda common sense mukomo wangu. Kuno kuZimbabwe kunoko wakarwara kufa, hakuna chimwe chaona uchienda kuchipatara kuti kunofa. Vane mari fine ndoenda kuna West End nei but iri nawo chipatara. Please, kana pane vanhu vari kunzwa nyaya ndiri kutaura iyi, ngavagadzirise mahealth sector. Yes, basic kutaura kwandiri kuita kuti ndine inonzi yeni handinoiziva. Yeni ayo iyi ndakaenda kuchipatara vakati right now hatikwanisi kuioperate. Ende inotondirwadza day and night nyaya yekuti daina ndine access yekuenda kusouth Africa, maybe ndaitenda kusouth Africa ndinorapwa within 2 weeks ndinenge ndatoopera zvese zvatobo. But now muno muZimbabwe we are dying because of this Mugabe. I don't know kuti inini handi muvenge but corruption ngaiperi kumaclinics. Even wakaenda wakanomira pachiuno vamwe vanopera kubvunzi wakangomira vachingonzi ende kubvunzireni kuseru ende kuti hakusisina chamonita vakungosiya zvinhu zvakadaro.
Aiwa, tinotenda Humba. Tinotenda zvikuru Humba nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda mukomo wangu.
Tinotenda zvikuru. Chris, you heard from Mr. Humba the harrowing story. He says his father had prostate cancer, but he could not get any treatment in government hospitals, and he says he has hernia. Unfortunately, the doctor said there is nothing that they can do. So he says the only option for most Zimbabweans is to go to South Africa, but unfortunately, it's expensive.
Sad blessing. We have another caller. Silo Andrew, also Johannesburg. Kunjani Andrew?
Ngiyaphila njani nani?
Siyaphila. Mbani ibizo igama lonke lesibo?
Mina ngu Andrew Zaba.
Oh, Zaba.
Yebo.
Hayi, siyathaba ukuba lawe emoyeni mnumzana Zaba.
Yebo, hayi, lami ngiyajabula ukungena kuhlelo.
Ye, ungasipha imbono yakho.
Yebo, hayi, mina imbono yami ukuthi masikhuluma ngalezi zindaba zisuka zingene kakhulu kupolitics. Sokungani sithanda ukukhuluma ngepolitics kakhulu, kube kathi uhlelo lwamhlango lempilakahle olukhuluma ngokuba abantu why bengatholi noma imithi efaneleyo ngasemathiyetha. Yikho lapha sibone ngathi okufanele kuyenzakale kahle kahle ugatha lwezempila kahle, yena obona ngezempilo kahle uyazi ngakho lokho. Sibone ngathi priority number 1 kufanele ukuthi kube impilo, ngoba laye enje umkhokheli wethu umayigula ugijimisa impilo kakhulu. Siyake sizwe ihambe siyendaweni ezisize. Abadala bethu laba belatshwa ngaphandle kwamazwe, kodwa thina ethe silatshwa phakathi kwelizwe. So amboni ukuthi bayasinakakela laba bantu, asazi. Kodwa nxa kungabe kulo muntu wezanupf yakha agule adlule kuze nezo zibhedlela amathiyetha nalawo engxa engabe bayakulungisa. Ngiyabonga baba, kodwa ke bengingathandi ukuthi ngikhuluma amazwi anjalo kungenxa yobuhlungu okudlula kwabantu ababuya kathana abantu. Phela izihlobo zethu siyazifuna zonke ezihambayo laphana zifika zidlule. Khangela kathesi ukuthi bangaphi into abazikhulumayo khona ngale tiyene kakhulu, ngabe imali zakhona zonke zifakwa kwezempila kahle lemfundo yinto ezibalulekileyo emhlabeni baba. Ngiyabonga.
Hayi, sibongile kakhulu ube lela ngelihle lobusuku obuhle mnumzana Zaba.
Ngiyabonga kanti.
Yebo.
blessing, you know, Mr. Zaba. They is talking about, first of all, he says, you know, it's unfortunate that, you know, this is a health issue, it's a health topic, but, you know, it's unfortunate that politics always creeps in. And then he says at the same time, you know, it's unfortunate that those people with money, the politicians, are going out of the country whenever they don't feel well. So he says, you know, he's not a hard-hearted person, but he wishes someone senior would maybe face, you know, some difficulties, and then maybe that would force them to improve the health situation in the country.
Chris, I think we are now being joined by Dr. Evans Mastara of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Dr. Mastara, good evening.
Good evening. How are you?
We are doing great, and thanks for joining us.
Thanks, man. Thanks for hosting us.
Chris, maybe you can...
Yes, Dr. Mastara, how are you? It's Chris Gande.
Hi, Chris. How are you? I'm great, man. Thanks.
Okay, thank you so much. First of all, would you give us a situation of how bad the situation is? Because from what we are gathering, there is a shortage mostly of anesthetics. Can you give us a broader picture?
Yes, there was a circular which was sent on the 16th by the head of the anesthetic department, communicating that they were suspending elective surgeries because of shortages of drugs which are pethidine, morphine, and adrenaline. These drugs are used post-operatively to treat pain. So they're saying it's not in the interest of patients to do those operations where we are not sure about pain control and resuscitation.
Yeah, before we even go any further, would you explain to us what elective surgery is?
Okay, so elective surgery is a non-emergency surgical procedure. An example I would give, say, a woman who has a breast lump which is suspected to be cancer or confirmed to be cancer and requires to have a surgery to remove that cancerous lump from a body, that will be classified as an elective surgery. It's not immediately life-threatening, although, you see, we would want to have the surgery as soon as possible, since every day that you have that cancer in your body, reducing your survival chances. So it's an elective surgery basically would be something that is not immediately life-threatening.
And, I mean, talking about the drug shortages, I mean, if the hospital does not even have painkillers, Dr. Mastara, what else is still there? You know, is there any reason to keep them open anymore?
I think what the consultants are doing is trying to make the best out of a terrible, of a bad situation. I think obviously for some reasons they have to keep the hospitals open so that the public can still have confidence and they can kind of conceal their failure. But if you manage to get that circular, it's actually mentioning that even antibiotics are not there. So I think it's a dire situation. You can't have a hospital without antibiotics, since most of the ailments are caused by bugs, which would require antibiotics for them to be rectified.
Yes, Dr. Mastara, I see from the memorandum that the situation will be reviewed. I think they say next week or midweek this week. Do you see any improvement in the next few days?
Maybe they are running around to get the funding, but the thing is, you see, most of these drugs they are mentioning, they are found in pharmaceutical companies all over town. The issue is to do with resources.
maybe as it is, a rather central hospital is broke and they have no money. According to some inside information, they were saying the government last disbursed money to the government hospitals sometime last year. So they are operating on a shoestring budget, really.
Thank you, Dr. Mastara. Please do stay on the line. Regatiende ku South Africa, kuna mkoma muka. Magadi?
No, Farah, angu magadi nyo.
Ndiwa muka, here, kana wati muka?
Ndiwa vaya wa muka.
Wa muka, okay. Magadi wa muka.
Ndino Farah, angu magadi ni mkoma blessing.
Ay, watirina, nyayari mdari romains kwa hiva muka, anziri, kuna mshunga kana pain killers, wae?
Tinda zveku ku ndishoti tinda kupicha iko nokuti kuti tindi tiuye kuri ku South Africa kunodhura ku Mozambique kwacho hakumbonzwisiki kuti kuri kuna kubatsirika we here kana kuti kwete zvino asi hurumende yedu ndo inonya kusisa zvairi kuita nokuti unowana vachinyaki yoku kukoshesa zvino zvisingafani kukoshesewa kuratidzira kunorunyararo kwa kuchimofanga kwangosiwa kwakadero kwete kuti vonotenga mazombo zvokunokuwedzera mapurisa kuti vavisane nevanhu vanhu vakuvara ivavo vanonoratwa kupi saka hazvina kungozvigadzirira matambudziko kunoitwa nehurumende yedu vanosunga vanhu vanoendesa kuvatare mari inoshanda ikoko yakafungwa kushanda kuiti kuministry of health nokuti ndokuno upenyu ndokufungwa kukoshesiwa zvino unoona kuti negurukota redu rohutano rinenge ndunga handizivi kuti chii chinomboitika kuti dai vakasarudzawo havomwe chero muovheti hake hasina zvaanoziva nekuti hazvidiboni musiyano uripo nokuti munhu akangodzidzira puti nemunhu wakadzidzira kudhokotera hamboratidzi kuti wakadzidzira kudhokotera kana iye zvizvi minister of finance kana achibhabhajeti rake kuti wakamboisawo here kana kobiri ku Ministry of Health kana izvinhu zvakamira seizvozvo zvinhu zvinodo tichisaini handitombonzwisisi kuti shuwa ichiri nyika chaiyo chaiyo here ii kana during Smith haina mbogara yaiparara sezvizvi yodzokera ku 2008 hwama dzedu kwadzakaparara nekorera dzikaparara dzimwe nekushaya mishonga muzvipatara nezvirwere zvisiri zvekorera zvefuti hazvinhu zvinotiisa izvi baba.
Aiwa, tinotenda zvikuru wamhuka nekupinda muchirongwa chedu.
Ai, ndizvoi mukoma.
Tinotenda. You heard there from Mr. Muka. He's saying that too many misplaced priorities by the government, and this is resulting in this crisis in the health sector. And he fears that Zimbabwe is slowly sliding into the 2008. You remember that era, when some hospitals were closed for quite some time. Tomboenda ku Namibia, kuna vadube. Vadube magadi?
Tinofara magadi vajonga.
Ndimkoma blessing vajonga vari kuya muswe chitatu pa diaspora forum.
Ngoma blessing vakadiko.
Aiwa isu tiri nani zvedu. Vadhube tipe pfungwa dzenyu. Hanzi zvino hazvina kumira zvakanaka kuzvipatara.
Zvinhu zvingashamisa hazvo plus zvinorwadza chaizvo. Munoona ndosaka vanhu vachidemonstrate. Mbavha idzi dzanyanya kuba maminista vaba uyo waiswa apa waba. No zvinenge zvinzi nevanhu hatichaiwa rurova vanhu ngoti nyange mapurisa vacho unoshaya kuti vanonorapwa kupye ndizvozvoka mishonga yavakushaita zvinorwadza chaizvo mufundo
saka pangagadziriswe sei vadhube tisingati hedu vanhu vari imbavha
but chakaipa ngachitaurwe ka because tasai kuti iwo plus iwo uda kutonga kwao kukara kutonga vanoramba vachitonga nyika ichisvika pakuparara kuzvakadai sokuti zviite sei vanhu vakufa vanhu vako chaivo vakuuraya zvinobatsira chii manje
vari kutika zviri kukonzerwa nezvirango
Azirango zibiko pane mumuterera mbotawa zvema 15 billion zvemangoda kubangoda chirango here.
Mm.
Wabangoda waba chibage waba diesel wadi zviri zvirango zvipi manje no.
Mhm.
Zvinorwadza mufunge vanhu vari kufa zvekuti ha sezvo vakaenda kwakuma hospital kuri kutsiririsa hakuna chiriko. Zvino zvinotaurwa kashori nani ba hakuna hakuna chiriko nyango yo manesa acho ari kufa nenzara hapana kana chavari kumboona. Mhm.
Aiwa tinotenda zvikuru vaDube nekupinda muchirongwa chedu.
Maita basa mukuru hamurai zvakanaka.
Aiwa nemiwo tinotenda.
Zvakanaka.
Mhm. Chris, you heard there from our caller in Namibia, Mr. Dube, he's saying that you know the problem in Zimbabwe is corruption. He says you know the leadership is corrupt. And as a result, all the resources that might otherwise be used in the health delivery system are being abused. Chris.
Okay, we'll go back to Dr. Mastara. Dr. Mastara?
Yes.
Yeah, we see that this particular secular